Musangano wekuparura chirongwa ichi kana kuti manifesto iyo inezita rekuti building an economy to support economic transformation kana kuti best wange uchifanira kuitwa ku Nelson Mandela Hall muHarare Showgrounds asi vanhu vashomanana ndivo vakwanisa kuungana uye munyori mukuru webato iri vaNixon nyika dzino vaudza vatori venhau kuti vave kuzoparura chirongwa ichi pazuva richaziviswa nekuda kwekuti vanhu vatadza kuuya sezvo vabvundusirwa kana kurohwa
zvatoitika nhasi nezvatiri kuhwa zviri kubva kumativi mana enyika nekumativi mamwe enzvimbo dzatinogara dzemuno muHarare zviri kureva kuti Vanguard yatumigwa kuzonetsa nekukanganisa nekukonzera bvonga mupopoto panyaya dzedu dzekuti isu tinge tiri vatungamiriri vebato rokuzvitonga kuzere reMTCT
pasvika Studio 7 pange pachifanirwa kuitirwa musangano uyu pange paine vanhu vashoma uye mutungamiri webato iri muzvare Tokozani Kupe nevamwe vatungamiri vebato iri havana kutombosvika panzvimbo iyi vanyika dzino vati bato ravo richaramba richiita mumwe musangano yekutsvaga rutsigiro mune mamwe matunhu munyori wechikamu chemadzimai mubato iri muzvare Linet Mudewe vati zvinhu hazvina kufamba zvakanaka muHarare nekuti ndimo mune muzinda weVanguard.
Vanguard iri based and headquartered in Harare, not in Manicaland, not in Bulawayo. So that is why Vanguard yakwanisa kuchityidzira vanhu vemusangano wedu muHarare nekuti Vanguard iri based in Harare.
Asi vaDanford ngadzihore munyori mubazire vechidiki muMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reHarare varamba zvataurwa navanyika dzino vachiti bato ravo rakabatikana nekuongorora kuti nhengo dzaro dzaenda here kunoongorora mazita adzo mugwarire vavhoti pamwe nekuti vasina kunyoresa kuvhota vaende kunonyoresa. Vangadzihore vaudza Studio 7 kuti muzvari Kupe nevamwe vavo vanofanira kudzoka kumusha kuzoshanda nevamwe.
So whatever zvotaura Mike Kupe netimu yavo ndorasonge vava vanhu vashaya pokuguma vaiva vanhu vatsvaga vanhu makonsesheni vakavashaya. Vanhu haangoteri munhu, vanhu haangoteri munhu asina pundutso, vanhu haateri munhu asina vana zvaanovapa. So therefore ndiri kuti ini mayouth eHarare hakuna kana muyouth 1 achidzira Mike Kupe. Mayouth eHarare mayouth vari preoccupied nekuti nyika yeZimbabwe isununguke.
Muzvare Kupe navachamisa vakapokana kuti ndiani wotungamira bato iri zvichitevera kushaya kwevaive mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai mukutanga kwegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.